Pangwa yange ichifanira kutanga musangano pange paine nhengo mbiri chete dzekomiti iyi dzinoti vatemba muliswa vasina bato raanomirira uye vachimirira Norton namai Emma Muzondi wave bato reMDCT vekumidlands. Komiti iyi ine nhengo makumi mana. Izvi zvaita kuti sachigaro vekomiti vamuliswa vaudze vakuru vakuru vemauto nevasori vanga vauya kuzopa umbowo kuti vadzokere, sezvo mutemo weparamende uchiti panofanira kunge paine nhengo shanu dzekomiti kuti ikwanise kuita basa. Vamuliswa vaudza munyori webazi rezvekudzivirirwa kwenyika vaMartin Rushwaya pamwe nevakuru vevasori kuti nhengo dzekomiti dzange dzaenda kumisangano yemapato adzo, sezvo dziri kurwira kuti dzisarudzwe kuti dzidzoke muparamende zvekare pachaitwa tsarudzo. Vati vane urombo chose kuti vatadza kuenderera mberi neunguro yavo sezvavange vakatarisira.
Tadza kusvika kuorami yacho, saka ndakumbira kuti vanga vauya nhasi vadzokere musi wa19 kuti zvoita basa iri. Saka paramende iri kuvhura futi musi wa8 kuitira maprimary elections emusi wa5. Saka ndosaka tagara taka breaka traditionally pamaholiday. Saka ndopane nguva yemaprimary elections futi, saka vava kuenda kunorwira upenyu hwavo. Saka hapana zvamungaite kana munhu akurwira upenyu hwake.
Vati zvaitika nhasi chidzidzo kuti vanhu vazive kuti kuvhotera vanhu vasina bato raakamirira hazvikanganisi basa reparamende.
Dei zvainzi mamembers emaindependent basa raifamba chaiko. Saka panopese nevashoma varipo. Saka ndomunga vanachadzidza kuti kuita independent kuri nani nekuti akumise basa.
Izvi hazvina kufadza vakawanda vanoti zvirikitika izvi zvinoratidza kuti nhengo dzeparamende hadzina hanya nevanhu vadzinomirira. Vaitai madzivaize vaudza Studio 7 kuti nyaya yekubuwa kwemangoda yepamarange yakakosha kudarika bato ripi zvaro, uye veruzhinji vanoda kuziva kuti nyika inoshaya mari sei iko kwamarange kwaicherwa mangoda nemakambani emauto, mapurisa avasori nemamwe akabva kunze kwenyika.
Behavior iyoyo hairatidzi kubudirira kana kusumudzira nyika kana kusumudzira maconstituents atakavaisa. Zvinoratidza kuti vanhu vasingadi develop.
Vari kuda kumirira Harare Central vasina bato ravakamirira. Muzvare Linda Masarira vaudza Studio 7 kuti zvaitika muparamende nhasi chidzidzo kuvanhu kuti vanofanira kuvhotera vanhu vanoisa zvido zvavo pamberi kwete zvemapato avo.
Kana vachisarudza kusauya kumusangano unenge wakakosha kudai, vachisarudza kuita zvemapato avo, zvinoratidza kuti havana kodzero yekuti vapinde musarudzo gore rino vachinovhoterwa kuti vadzokere zvakare muparamende, nekuti havasi kukoshesa zvicherwa zvedu nekushandiswa kwazviri kuitwa nenhubu nembavha dzinomira pamberi pedu tichiti vatungamiriri venyika ino ivo vari vapambi vepfuma. Gore rino ngativhoteni zvakanaka, tivhotere vanhu vanoda kutisunungura kubva munhamo matambudziko nematutu.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Vegezela Gumbo vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo veruzhinji vachitarisira kuti nhengo dzeparamende dzivamirire nemazvo, zviri kuitwa nenhengo idzi zvinoratidza kuti hadzikoshesi veruzhinji.
It shows kuti mamembers atinovhotera haasi serious. Ese mamembers ari consent asina kuuya asi serious, because nyaya iyi inyaya iri very serious considering kuti yakabva kune mukuru, munhu anga ari mukuru wemauto by that time. So it shows kuti vanhu ava serious. They don't even care about the economic suffering of the people of Zimbabwe.
Nhengo dzeparamende dzakakopwa zvechimbi chimbi svondo rino kuti dzizozeya bhiri yekuvandudza mutemo yesarudzo, asi dzakabvumirana nezuro kuenda zvakare kuzororo pasina zvagadziriswa pamutemo uyu, zvisinei kuti nyika yakatarisana nesarudzo dzakakosha. Vaimbo vemutungamiri wenyika zvakare vari mukuru wemauto nevasori vaRobert Mugabe vakatotaura kuti nyika yakarasikirwa nemangoda ekwamarange anokosha mabhiriyoni 15 emadhora. Mauto, mapurisa, vasori nemamwe makambani ehurumende vaichera mangoda kwamarange zvakavanzika, uye ndosaka paramende yavakuita ongororo yekuti zvakafamba sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.